manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anhasi uri musi wesvondo kuyana 2018 makaterera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. MDC Alliance inorega kuita musangano wayo muguta reKwekwe, zvichitevera kurambidzwa kwakaitwa bato iri nemapurisa, achiti anotyira kuti chirwere chetyphoid chingazopararira. Vaive sineta wedare reparamende reAmerica vaJohn McCain avo vakashaya svondo rapera votarisirwa kuradzikwa nhasi kumarinda eUS Naval Academy kuAnapolis mudunhu reMaryland. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanofungidzirwa kuti vasori mapurisa ange asina kupfeka nhumbi dzavo dzebasa pamwe nemasoja vaonekwa vachitenderera tenderera panzvimbo yange ichifanirwa kuitirwa musangano weMDC Alliance muguta reKwekwe kubvira panguva dzemangwanani vamwe vevatsigiri vebato iri vachiti havazi kufara nekurambidzwa kwemusangano uyu nemapurisa. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Pashika Studio 7, panzvimbo yeMbizo 4 Shopping Center panguva dzekuma 10 mangwanani, veruzhinji vanga vachiita mabasa avo semazuva ose. Asi pane motokari yemasoja yanga yakamiswa mukati mejuraho yechimwe chitoro, uye masoja, vasori, pamwe nemapurisa anga asina nhumbi dzebasa, vane chitsama, vange vachitenderera panzvimbo iyi. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vange vachifanirwa kutaura pamusangano uyu uyo wange uchafanirwa kuve musangano wavo wekutanga mushure mekugadzwa kwava Emerson Mnangagwa semutungamiri wenyika. Asi nemusi wechina mapurisa akati musangano uyu waisafanirwa kuenderera mberi nekuda kwekuti paityirwa kuti kuungana kwevanhu kwaizobatsira kuwedzera kupararira kwechirwere chetyphoid. VaAmos Chibaya, murongi wemabasa mumubatanidzwa weMDC Alliance, avo vambosvika panzvimbo yanga ichifanirwa kuitirwa musangano uyu, vati vaita izvi kuti vaone kuti vatsigiri vavo vatevedzera kurudziro yemapurisa yekuti vanhu vasaungane. VaChibaya vati nemusi wechishanu, bato ravo rakakwidza chikumbiro chechimbi chimbi kudare reHigh Court chekuti musangano wavo uenderere mberi, asi dare rakati raizonzwa chikumbiro ichi mangwana muvhuro.
Tanga taita agent High Court application nekuda kuti rally yedu yanga iri ko Sunday rinova zuva ranhasi. So zvinhu zvinonetsa kuti isitudu data rally musi weSunday nyaya yonzi ngainzwikwe musi wemuvhuro. Asi tazviona semusangano kuti yanga iri nzira kuti vanoti vanhu veMDC vachaita sei. Isu semusangano weMDC tiri vanhu vanotevedzera mutemo, tiri vanhu vasina mhirizhonga. Saka naizvozvo tamirira mangwana acho tizoti dare richati kudii. Tozendera mberi nemusangano wedu svondo rinotevera. Asi kana vakaramba vachidai, chokwadi chiripo ndechekuti sevanhu veZimbabwe kana tangozivisa mapurisa tichaendera mberi nemusangano wedu nondozviri mutemo weposa.
Vamwe vatsigiri vebato reMDC Alliance vataura neStudio 7 vati vatsamwiswa zvikuru nekurambidzwa kwakaitwa nemapurisa musangano uyu vachitiwo havazi kufara nekwavati kuve pachena kwekupindira kwevechiuto kuri kuramba kuchiitika mune zvematongerwo enyika. Mumwe wevanhu ava ndivatawanda mukura zita avo vati vange vakatarisira kuona vachamisa kuti vanzwe kuti vanoti chii neramangwana rebato nenyika.
Zvino tiri kutambura ende tiri kutoshamisika kuti pano pa 4 panopfuura masoja anopfuura hatisi kuziva kuti masojaji ari kufambira ari kufamba chii nekuti kwange mutungamiri wedu angaida kuuya saka zvinhu zviri kutotirwadza kuti toenda kupi hatina way forward yatiri kuziva because kwakuvhundutsirwa
mumwe womutsigiri uyo angozvidoma nezita rekuti tanyaradzwa ati kunyange hazvo ange akanzwa nezvekurambidzwa kwemusangano uyu nekuda kwechidokwa dokwa chekuda kunzwa kubva kumutungamiri webato rake ange auya achifunga kuti pamwe musangano uyu waizoenderera mberi
chanandi neshungu nacho ndechekuziva kuti since muno mumbizo muno mukwekwemese vachamisa vakahwina uyezve tinoda kuziva kuti semusangano tiri kuindepi zvine zvataugwa nevatungamiri vemusangano ndozvatinenge tichitevedzera kana takadai so tiri mukurwadziwa tikatarisa koti iya yakatidzvinyirira waitotarisa patv uchinyatsoona kuti vari kutaura zvezvekudzvinyirira malawyers avachamisa aitsikirigwa sati tichida kunzwa vachamisa vachitaura ivo pachavo
vaJeremiah Nyika vanoisa chigaro weWard 5 mumbizo vati vatsigiri vakawanda vebato reMDC vachiri kurwadziwa nemabatirwo akaitwa nyaya yesarudzo nedare reConstitutional Court vakati zvakakosha kuti hurumende isarambe ichivashungurudza nekurambidza kuti bato ravo risaite misangano. Vachibaya vati kana dare rikati musangano wange uchifanirwa kuitwa nhasi uenderere mberi vachaona kuti voita rini sezvo bato ravo rakaronga kuita mimwe musangano munzvimbo dzakasiyana siyana munyika mumazuva ari kutevera. Ndakamirira Studio 7 Mukwekwe, ndini Taura Ishava.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vasvika nhasi kuChina uko vakakokwa nemutungamiri wenyika iyi kumusangano weChina Africa Cooperation FOCAC. VaMnangagwa vanonzi vaitawo hurukuro nenhepfenyuro yeCCTV yekuChina yekuChina kwekare iyo vanonzi vaiudza kuti havasi kuzoreka nyika ichigwadama pasi nekuda kwezvirango zvayakatemerwa neAmerica. VaMnangagwa vanonzi vaudza nepfenyuro iyi kuti nyika izofi yakabudirira kana ikaramba ichingochema-chema nezvirango izvi. Vati sevana veZimbabwe zvakakosha kuti vatarise kuti zviwanikwa zvipi zvavainazvo vozvishandisa mukusimudzira upfumi hwenyika pane kuramba vachingochema-chema. Mutungamiri wenyika vanonzi vari kuperekedzwa muroende urwu nagavhuna weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangudya, nhengo dzezanu PF Politburo pamwe nemunyori mukuru mubazi rezvokuburitswa kwemashoko vaGeorge Charamba nevamwe vakuru muhurumende. Vaimbomirira Arizona mudare reSenate muAmerica vaJohn McCain avo vakashaya zvondo rakapera nechirwere chegomarara vari kuradzikwa nhasi kumarinda eUS Naval Academy kuAnapolis mudunhu reMaryland. Nezuro vanhu vakawanda vanosanganisira vaimbove vatungamiri veAmerica vaGeorge W. Bush navaBarack Obama vakaungana paWashington National Cathedral muWashington DC vachionekana navaMcCain. Vachipa mashoko avo ekuonekana nemufi vaObama vebato reDemocratic Party vakati pavakakumbirwa navaMcCain kuti vagozotaura parufu rwavo zvakavakashamadza uye zvakavarwadza vachiti izvi ndizvo zvimwe zvezviratidzo kuti vaMcCain vanga vari munhu akaita sei zvichiratidzawo kuti vaMcCain vaiisa nyika mberi kwezvamapato ezvematongero enyika.
For someone like John to ask you while he's still alive to stand and speak of him when he's gone is a precious and singular honor. Now, when John called me,
nyange takanga tisingazvitauri vaMcCain vaiuya kuwhite house kazhinji pandakanga ndiri mutungamiri wenyika. Taingogara tichikurukura tiri vaviri, taitaura pamusoro pezvinofanirwa kuitwa mitemo nezvemhuri dzedu. Kusawirirana kwedu pane zvimwe zvinhu kwakanga kuripo, asi zvaitinakidza kungokwanisa kugara tichitaura tega pasina vakateerera.
Mumwe akataura ndiva George W. Bush avo vakati vaMcCain vakange vari munhu aive nechinangwa uye vaiita zvinhu nenzira yakarurama izvo zvaikurudzira vazhinji.
John was above all a man with a code. He lived by a set of public virtues that brought strength and purpose to his life and to his country. He was courageous. With a courage that frightened his
kids. Vamakeni vakanga vari mhare uye kushinga kwavo kwaityisa. Vatapi vavo kuchikurudzira varwi venyika yavo vakanga vachivimbika kunyange zvaishatirisa vamwe vanhu kana vatungamiriri venyika yavo. Vakanga vachiziva kuti kunyange vasingawirira nemunhu hazvireve kuti munhu iyeye haadi America sekuida kwavaiita ivo. Asi chinhu chikuru pana vaMcCain ndechekuti vakanga vasingade vanhu vanoshandisa simba rebasa ravo kuita zvisina kunaka.
Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump havana kupinda mukurangarirwa kwavaMcCain uku, sezvo vaMcCain vachiri vapenyu vakange vaudza vaTrump kuti vasasvika parufu rwavo. VaMcCain avo vakatapiwa nemauto eVietnam vakagara mujere kwemakore mashanu vainge vasinganyanyi kuwirirana navaTrump muzvinhu zvizhinji. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata Dr. Angela Gapa, vanove nyanzvi mune zvokudyidzana kwenyika vachishanda paCalifornia State University kuChico muno muAmerica.
Well, Sami McCain vaiva necredibility panyaya yekuti zvona ivo vanga vari munhu like a war veteran vakarwa Vietnamese war. Vanga vari naval officer and also a naval aviator. Zvichireva kuti vaioperata maaircraft. Pane one mission yavanonyanyozivikanwa inonzi Operation Rolling Thunder. Yaka bomba over Hanoi, which is the capital city of Vietnam. And pavaka bomba ipapo vakabva capture nema Vietnamese overwrite a prisoner of war. Saka patinoona pamatongerwo enyika, usually credibility inoenda kune vanhu vaive kuti vakarwira nyika, vakarwa hondo, vaka representa nyika yavo kune dzimwe nyika. So munoona kuti pa Senate nemu Congress mema America vanoremekedzwa zvikuru nepamusana penyaya iyoyo.
Munoona sei mashanduro avanga vachiita uyezve zvinoreva chii kuvanhu vari musenate kana kuti maparamende edzimwe nyika dzokuti vanokwanisa kukwikwidzana mumashoko nemutungamiri wenyika?
Well, basa resenate nderekuti riite balance mapowers executive. Saka kana muina president ari kuda kuisa chisimba chake pavanhu, Senate basa rayo ndekunonzi kuita kuobstructa kana kuti kudelay process iyoyo kuti mamwe ma unilateral decisions asaitwa na president. Senator McCain sezvo ari mu same political party na President Trump, zvinoitika ndezvekuti zvona vaiva ne even more weight mushoko ravo pavakaedza for example pavakavota kuti against repealing Obamacare. Ndo imwe senatorial decisions akaitwa na Senator McCain kuti asabudirira anga achida kuitwa na President Trump. Saka munoona kuti basa ravo usually ranga riri maintain ama diplomatic relationships nenyika dzakaita sana Vietnam. Vanga vasiri kusupporta nyaya yekubuild a wall, even though vanga vari senator weArizona and ukoko kuArizona kune nyaya dzeimmigration dzakanyanya. Vaiona kuti kubuild a wall kwanga kusiri kunonyatsoita kuti nyaya yeimmigration ibudirire. Saka munoona kuti Senator McCain nyaya basa ravo ranga riri rekunyanyobalansa my decisions are President Trump.
Dr. Angela Gapa, vanove nyanzvi mune zvokudyidzana kwenyika vachishanda paCalifornia State University at Chico muno muAmerica.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m., 4930-7270 ne-9885 shortwave. Uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne-15460 kHz pashortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM, musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Iko zvino tochimboenda kuna Evans Zininga achitipa chirongwa chiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo.
Ndinokutambirai nemufaro vateereri veStudio 7 muchirongwa chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Chirongwa ichi munochipakurirwa pamepo nemusi wesvondo wega wega neni Evans Zininga ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa zvakabuda mudare reConstitutional Court nemusi wechishanu. Muhurukuro iyi tine gweta vechidiki vanoshanda vari kuHarare. Koma Valentine Masaiti. Koma Valentine, imi muri gweta rechidiki, shuviro yenyu se mukomana wechidiki ari munyika yeZimbabwe, makatarisa mabudiro aita sarudzo idzi yangai iri yekuti kudii?
Ndakange ndakatarisira kuti ani nani zvakachawina sarudzo iyi atigadzirisirowo zvinhu zvatinofunga kuti zvatinogara tichinazvo zvakaita sekutituwane mari mumabhanga. Nhasi pandakura nemudhorobha ndanzwa kuti rate ranga ritori pa90% rekutenga maUS dollars uchishandisa EcoCash kana kuti uchishandisa mari iri mubhanga mako. Tinoona zvekuti izvo watolusa value yemari yako kana uine $200 mubhengi unopiwa $100 or $110 mari.
Mukoma masaiti, ngatiuyei pakutarisa kuti vamunotambawo navo nekugara navo munyika yeZimbabwe vari kunzwisisawo here udzamu hwezvazviri kureva kuti izvi ndizvo zvabuda musarudzo?
Hazvisirizvo hazvo zvavanga vakatarisira, nekuti tinoona kuti vechidiki vakaenda kunovhota vakati wandei gore rino vaine shungu dzekuchinjawo nyika yavanotiwo vakazvarwa yatishatei pane zvayanga iri munguva yevabereki vedu mazuva akare. Vandinofambidzana navo vanoti zvabuda musarudzo hazvo, zvabuda mudare, mungangoti henyu ini semagweta ndizvo zvabuda, asi isu hatisi kugutsikana nazvo.
Mashoko enyu amungavapewo vamwe venyu vanodawo kurudziro nekusimbiswa vachitarisa ramangwana renyika yeZimbabwe muchidimbu ndeyekutiwo kudii?
Asi ini ndinoti kwavari vechidiki vese, ngatisara seitariro isu vacho takutofanira kunge tichiita zvatinofanira kuita kuti nyika igadzirike. Hapana munhu watingatarisira atauya kuzotibatsira tisu wacho.
Nawo mashoko enyu mukoma masaiti, tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Ndinokutendai nekupinda muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Zvakanaka, ivateereri vedu manga muchinzwa kune gweta mukoma vechidiki Valentine Masaiti. Chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chezvechitendero.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Maneru akanaka vatereri, ini ndini tanonoka wande ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvezvitendero. Nhasi tiri kuenda kuOhus kuDenmark kwatinonotaura nomuranda waMwari nebasa rose ravari kuita muzita raShe.
Ini ndinonzi Tendaita Garira, ndingoriwo mukadzi akawanirwa nyasha. Ndiri kuno kuDenmark, kuchando kunoku, kwatinenge tichiita zvatinoita neshoko raMwari kuti tiwane kuti tinorishita sei mazuva ano mune zvinhu zvakawanda zvakafanana napornography zviri kuita kuti vanhu vafambe nenzira dzakashata. Saka iyoyo nyaya yepornography ndo nyaya imwe hombe nyaya yandiri kuita ndichiita kuti ndiise meseji kuvanhu. Saka tinoita tichinyora mabhuku dzimwe nguva for free, ndinozviita handidi mari yemunhu, ndinongoda kuti shoko risvike kune munhu, munhu atende otsvene, kuti izvi zvinoda kudzikinurwa nemweya mutsvene.
Munoshanda nemakereke here kana kuti munoshanda mega pabasa ramuri kuita?
Basa randiri kuita inini ndinoita ndinonzi non-ecumenical, non-interfaith, ndinongoita ndichitotageta vanhu. Nekuti zvinezvi tine indaneti ka, sezvamangoita mandifonera pamazaisai muri kuAmerica, indiri kuDenmark, vanhu vari kunzwa vari kuZimbabwe. Saka indinoshandisawo indaneti iyoyi, and ndiripo panyaya iyoyo ndoda kuti tibate nyaya yehome. Idzi statistics dzandakanyorera vanhu vanoita zvemapornography mawebsite acho, ndakanyorera manager wacho kuziva kuti ndipewo mastatistics ekuZimbabwe. Handina kuda kunoona mapicture avo kana mafilimu avo, rai ndoda kuverengera statistics dzandakatumirwa idzi. Handiti 81% of porn visitors from Zimbabwe are using smartphones. 11% vanoshandisa matablet and only 8% desktop. Batai nye vandiri kutaura, 33% yetraffic yemapornography inobva kuZimbabwe, vakadzi vemuZimbabwe ndo vanenge vachiona pornography. Handisi kutaura kuti varume havaoni, vanoonawo, asi vakadzi vedu vari kukuto, they are beating the global average, which is 25%, ivo vari pa33%. The most popular day for watching pornography muZimbabwe is Sunday. Muri kuzvibatisisa izvi. Saka tinobvunza tichiti, nenguva taiti ndiwo musi wekuti vanhu vanoenda kusvondo, vanononamata, asi tikuona kuti ndo zuva raonoona bonde pamafoni avo pamapornography. Saka tine dambudziko iri.
Zvino kana mawana zvakadari izvi, mozvifambisa sei kubva ipapo?
Inini ndingoriwo muranda waMwari zvangu, zvandataura ndikati ina handidi mari dzevanhu, handiparidzi zvemari kana zvei. Ndinoshandisa paindaneti apa kusvitsa shoko iri, handiti ndine webhusaiti yandakagadzira inonzi murandawamwari.com. Asi ndinoda kuti ndibate kuna Mateo 5, ndinoda kuti ndingokubatira verse 27 ne28. Mambo Jesu vakati, makanzwa zvichinzi usaita upombwe. Handiti verse 28 inoti, ndopane meseji apa, asi ini ndinoti kwamuri, ani nani anotarisa mukadzi neziso roruchiva atoita upombwe naye mumwoyo make. Mukazoenda kuverse 29 vanotaura kuti zvitori nani kuti ubviswe ugurwe maoko kana ari kukutadzisa kuita izvi, achikutadzisa kupinda pane kuti uende kugena. Saka mambo Jesu ari kutaura kungotarisa neruchiva, iwowo uri papornography pavo, uri pasmartphone pako pamana awapo, wotarisa neruchiva uchiita zvaro, watoita upombwe. Ndo pane nyaya. Ende tikada kubvunza kuti vangani vari kuona pornography nhasi, tinoona even mukabhineti varimo.
Kana mabata zvese zvamunenge mabata izvi, yes, pane nzira yamunoita here yekuti mukwanise kutaura navanhu? Munosvitsa shoko renyu sei kuvanhu kuti zvavari kuita izvi varegere kuita?
Inini ndanga ndichimboisa masemoni emahara, ndanga ndichinyora panonzi panehanda radio, ndikambonyorawo panonzi paBulawayo 24 ndichishandisa mawebhusaiti anoverengwa navanhu kuZimbabwe. Asi zvimwe ndinoisa ari ngori pamadifferent platform ari pamaindaneti, handizi, and I think we have reached more than 1 million people. The way out ndo pane ministry yandiri kuita munamato. Ini ndinoziva kuti mweya mutsvene ndiwo unokwega unokwanisa kubatsira vanhu kubvisa paunhapwa hwezvinhu zvakaita sepornography, upombwe nezvose zvakadai. saka ndo dinenge chita ndiri pa internet because ndakaona kuti internet inosvitsa vanhu mabillion nemabillion saka ndo patinovabatira ipapo pama internet apa
mashoko enyu okupedzisira kuvateereri vedu
zvakakosha kuti kana iwe uri uchiziva kuti inini ndinotya Jehovha ndinoziva kuti kuna mambo Jesu zvakakosha kuti utendeuke even musi wega wega zuva rega rega kuti baba ndoga ndimbopfuga mapoti baba ini ndiri mutadzi nekuti hakuna asiri mutadzi Jesu ndiye ega asiri mutadzi saka kubvuma zvivi zvedu kuti aiwa ndiri mutadzi ndibatsireiwo ndibvisewo panyaya iyi ndinoziva kuti ndinoona mapornografi ndinoziva kuti ndinonyepa ndibvisewo ndazvaro patsva musi wega wega zvinhu zvakanaka izvozvo ndoshoko randinoda kuti ndisiyire vane vezimbabwe
nemashoko iwayo abva kumuranda wamwari vatendai tagarira vari kuohis kudenmark ndinoti ndo panoperera chirongwa chedu chanhasi tisangane zvakare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti mosara zvakanaka Munhau dzemitambo, mumutambo wekasolaga Premier Soccer League yatambwa nhasi, Caps United 2, Nitrat 1, Highlanders 1, Ngezi Platinum 2. Nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. MDC Alliance inorega kuita musangano wayo muguta reKwekwe zvichitevera kurambidzwa kwakaitwa bato iri nemapurisa achiti anotyira kuti chirwere chetyphoid chingazopararira. Vaive seneta wedare reparamende reAmerica vaJohn McCain avo vakashaya zvondo rapera vatoradzikwa nhasi kumarinda eUS Naval Academy kuAnapolis mudunhu reMaryland. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwana. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isikati senda baku VOA.